ngane kuchiva. Oh God, oh God, oh God. Thinking kuti izvi ndezvo mbinga. But anyone can deliver. Kano kamira nini, I'll make your dreams come true. Ndikawana kamari kangu, ndoa ya blaz vebosho. Sonezu jemu uka maksensen, ndoana paka paka mota. Kushaka na X1, paka muku spoila.
Kushaya kana X1, akambuku spoiler, really funny, yeah.